baba wakazvidzura vasiya semutungamiriri wevhisa, vasiya basa iri maawas apera, vachizivisa ivo kuti nemhaka yekuti vada kuti mutambo wenhabvu uendere mberi, vafunga kuti vasiye basa iri rokuti vave mutungamiriri.
Chiichi chaitika pari zvino? Titarisa kuti panga pane mapishapisha akawanda chaizvo musangano renyu reZifa.
Press statement yavabudisa vadhuve vatsanangura kuti vanoda kuramba vari mutungamiri weZifa kusvika musi wa5 December 2016 apo pari kutarisirwa kuti kuite maelections matsva apo pachasarudzwa umwe mutungamiri weZifa.
Iro sangano reZifa ratora sei chikumbiro chavaCuthbert Dube chekuti vamboramba vari pabasa kusvika kupera kwegore?
Parliament yeZifa, iyo inonzi Zifa Assembly kana Zifa Congress, iri kusangana mangwana paPrince Edward High School. Vachaongorora chikumbiro chababa vaDube, vanozotiudza kuti zvinozofamba sei.
Asi pari zvino sekuona kwenyu, chii chinokwanisa kuitika tichiona kuti vazhinji vanga vari kuti ivo aiwa vaDube ngavaregedze nechimbi chimbi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya yenhabvu?
Sezvondotaura, sangano hombe redu pano paZifa rinonzi Zifa Assembly. Zifa Assembly vari kusangana mangwana, ndovataongorora chikumbiro chababa Dube kuchazokuzivisai mangwana kuti chichaitika.
Muzvinyorwa zvanyorwa vanyorera kunani vachiti ivo vaakuregedza basa?
Vazivisa ruzhinji rwezifa kuti ndine makore akawanda ndichishandira bhora, ndaona kuti bhora renderere mberi zviri nani ndisiye basa pazifa pedzi.
Chii chichawanikwawo chichiitika kune vamwe vanga vari kushanda navaDube?
Mangwana nemusangano weZifa Assembly, nyaya dzakadaro dzichaongororwa mangwana tozokuzivisa chichaitika kune vamwe vangotishana navaDube.
Pane zvimwe zvamungade kutaura here kuvatsigiri venyu venhabvu pari zvino imi seZifa?
Ndoda kuzivisa vatsigiri venyu venhabvu vese kuti varambe vari patient tichigadzirisa Zifa. Zvakawanda zvinoda kugadzirisa pano paZifa. Vanhu ngavarambe vachifarira nhabvu, vachisapota manational teams edu, nhabvu yedu ichienderera mberi.